Vadzidzi vange vakawanda vaungana vakafamba vachida kunosiya gwaro kuhofisi yemukuru wepachikoro chepamusoro ichi vachiti mari yavakawedzerwa iyi havakwanise kuibhadhara. Gweta revasungwa ava vaPhilip Shumba veZimbabwe Lawyers for Human Rights vati vari kupomerwa mhosva yekuita musarinya kana kuti public nuisance pasi pemutemo weCriminal Law Codification and Reform Act. Vamwe vasungwa vanosanganisira vaCarriage Gara, vaShadrack Chidyamakuni namuzara Kimberly Johnny. Mutauriri wezinhasi mumasvingo vatadiwa mushonga vashoropodza kusungwa kwevamwe vavo vachiti kutyorwa kwekodzero dzavo.
Isusu tinoona sekunge kungunikirwa kodzero dzedu nemapurisa, nekuti isusu munoona kuda kwaita fisi vashomari vanokwanisa kudzibhadhira dose vazhinji wedu vabereki wedu masivil servants. Saa tinoona kuti mari hatikwanise kuibhadhara. Pese patinotisira tiziro kuti tiradzire kodzero dzedu tinoni vachisungwa, mapurisa aya ndoona sekunge anenge achitiona sekunge tatumwa neopozisheni, asi tinenge tichitofosawo nesituation inenge iri pagraundi kuti tinge tichiratidzira. Nekuti fisi hapana munhu angambotumwe mbaimba make kuti anoratidzira, but zvinongomusimudza zvega nekuti fisi yakakwira zvakanyanya.
Izvi zvatsinirwa nemutungamiriri wezinhasi munyika vaBeno Ncube, avo vati vakuru vezvikoro havafaniri kushandisa mapurisa kusunga vadzidzi vanenge vachinyunyuta.
Titori necrisis hombe semastudents, because tikatarisa behavior iyi yekunetsa mastudents nepolisi haisi kutanga nhasi kuchizetu. Just ma few weeks apfuura pakuuzeti vakaita the same thing vakasunga mastudents kuMSU 2 days ago. Vanga vakadira mapolisi muuniversity after mastudents ataura kuti mimari yavati tichibhadhare iyi hatizoigoni, and nhasi vasunga 6 kuchizetu. Taakutoshaya kuti patinoda kutaura nevakuru vechikoro isusu taakupindwa nemapurisa taakusungwa. Zvichiri zveuniversity here kana kuti pane zvaakuitika zvatisiri kunzwisisa?
Mutauriri wemapurisa mumasvingo inspekta kuda kwacho Dehwa vati vanga vasati vasungwa nezvenyaya iyi.
Ikeiwo maminitsi tinimbocheka mbichana handisati zvasanda zvasa zvasvika tinoicheka kuti pane zvakadaro zvaitika here.
GZU yakawedzera mari idzi kubva pazviuru ma60 emadhora emunyika 66,000 kusvika pazviuru ma300 emadhora emunyika 350,000. Vadzidzi vazhinji vanoti mari iyi yakawandisa sezvo vabereki vavo vasingawani mari yakadai, kunyanya vashandi vehurumende nevarimi. Mutauriri wechikoro cheGZU vaAnderson Chipatiso havana kukwanisa kutipa divi ravo vachiti vanga vachityaira mota kuenda kuHarare. GZU inobatana nevamwe mayunivhesiti akaita seMidland State neUniversity of Zimbabwe, izvo dzakakwidzawo mari yechikoro munguva pfupi yapfuura. Kurukota rezvedzidzo yepamusoro muzvinafundo Amon Muruira vakaudza dare reparamende mwedzi wapera kuti mari iyi haina kuwedzera zvakanyanya pachishandiswa chikero chemadhora ekuAmerica. Izvo zvakatsinirwawo nemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakanyora mubepanhau reSunday Mail kuti vadzidzi vanokwanisa kunotora zvikwereti vozobhadhara. Asi zinhasi inoti mari yacho inodiwa nechimbi chimbi nemabhanga uye hakuna mabasa. Nakamira Studio 7 masvingo, ndini Godfrey Mtimba.